isijesu ari kudzoka hondo yatine anomuvenga yakakura muvenga asi kuda kuti vatendi vadanane muvenga asi kuda kuti vatendi vava chinhu chimwe chete ndosaka bhaibheri rati takabva murufu tapinda muupenyu chikonzero chekuti tinoda hama zvadikani ndiri kukuyambirai sezvo kuya kwacho kwava padyo kuti tishane netsika dzose dzinoita kuti tisadane tivengane titukane tigare murima tigare mukusaziva but ngatigare muchiedza chakristu ngatigare muchiedza chamwari ndiko kutidane we must love each other like or not we are forced by the word of God to love each other nekudaro tinowana upenyu husingaperi tikasadaro bhaibheri rinotionesa kuti tinogara murufu rufu chinhu chakaipa kuna mwari nokuti kupara nokusingaperi hapana anozovapo uri mugehena saka tigare tiri mugehena isambowana upenyu ngatitsungei mwoyo we must love each other amen ishe jesu ari kudzoka tiri pamazuva akaipa zvikuru apa muvenga ari kurwa nesu nemitoo yose mitoo yose yangarwa nayo tofanira kukunda isu nekuti takapiwa simba takapiwa mweya werudo mweya wekukunda nemweya wekunamata kunasha pari kudzoka kristu chinodikwa mukristu kunamata makristu akuda kuti anamate usiku nemasikati vasina zororo kutsanya kuverenga bhaibheri neminamato zvose inguva yemukristu kuti aite zvese hatina zvemunguva yatichawana yatichapiwa kuti tsvage mwari nepfuura inoi kana tikatamba nenguva kana kuitambisa nguva yacho dzoro richari kuchema mangwana tingachemerei isitaziva kuti shiuda ari kutiyambira ndakatiyambira hatina imwe nguva yatichagone kuti tiswediri kunashe kana kuti imwe nguva yatichapiwa yekuyeuchidzwa tiri kuyeuchidzwa nezviri kuitika nhasi mukati menyika marwadzi dzihondo kusawirana kwavanhu kuneta kwemakristu hazvifanira kunge zvichidaro speciali kumakristu kuti tinete zvokushaya kuziva kuti where is our left and where is our right we must keep praying keep running tichienda kuna mwari wedu but zvoitwa neminamato nekuzvima zvokudya nekuzvigeza munhu womukati nekureura zvakaipa zvatakabata mukati muupenyu kutamba tichinatswa kudzamara chekuda atsoka mwari wedu angaatiitire zvakanaka amen kana vari panohora musapima mudzimba musinganditauri muri kumbidza kundizivisa tonamata kuna mwari ari kumbidza kuti sunungura undokuru kuti tisvike kuna baba amen.